Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro 3/2/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO anoshanya muZimbabwe kwamazuva maviri. Sangano reSADC rinoti pari kudiwa rubatsiro rwechimbi chimbi kuitira kurwisa dambudziko renzara rapfunya chisero munyika dziri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoregerera mwanakomana wavo vaHunter Biden avo vakanga vavanikwa vaine mhosva mbiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO vaGilbert Hongbo avari kushanya munyika kwemazuva maviri vachiongorora matambudziko akatarisana nevashandi vanoti zvakakosha kuti hurumende vemabhizimusi pamwe nevashandi vaite mubatira pamwe mukuderedza musiyano pakati pevanowana nevanoshaya uyo wavati uri kuramba uchiwedzera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wavaita nehurumende, vashandi vemabhizimisi muHarare nhasi vaHongbo vati vashandi vanofanira kupiwa mihoro inoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. Vachiti vemabhizimisi, vashandi nehurumende vanofanira kugara vachitaurirana kuti izvi zviitike.
Obviously, I want to also encourage all of us to work together to try to see at our national level.
Ndinokukurudzirai mese kuti mushande pamwe chete kuti muone kuti chii chatingaite chinobatsira vanhu munyika yenyu.
VaHongbo vatiwo musiyano pakati pevanowana nevanoshaya uri kuwedzera zvikuru sei munyika dzine urombo nedzine upfumi huri pakati nepakati. Vati kunyange hazvo muZimbabwe muine matambudziko akaita senyaya dzemari, zvakakosha kuti vanhu vave nevimbo nemari yavo yeZimbabwe Gold. Vachiti semaonero avo, zvinhu zvave nani kudarika zvazvaive makore mashanu apfuura apo vakapedzisira kuuya munyika. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions amai Florence Taruinga avo vapindawo mumusangano navaHongbo vati vatora musangano wanhasi kuvazivisa nezvematambudziko akatarisana nevashandi pamwe nezviri kuitwa nehurumende zvisingafambirani nezvinodiwa neILO. Vati vanotarisira kuti vaHongbo vachasvitsa zvichemo zvavo kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavachasangana mangwana.
Chamba chinozivikanwa nemunhu wese inhau yeurombo hwevashandi muZimbabwe. Munyika yatiri kurarama ine local currency nemarket iri kuda mariyo yekunze kweAmerica. Urombo hwevashandi hunokonzeresa zvekare zvikonzero zvakawanda mumabasa.
Vachitaura mushure memusangano wanhasi, mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaDemos Mbauya vati vakazvipira kuita nhaurirano nevashandi nehurumende kunyange hazvo vakaomerwa nenyaya dzakaita sekushayikwa kwemari yekunze nekushayikwa kwemagetsi izvo zvinokanganisa mabhizimisi.
Yanga iri nyaya yekuti tingaite sei semaZimbabweans kuti reduce atinotiwe muchirungu inequalities. Ende titasa inequalities tinogona kutarisa some of the problems that we have in Zimbabwe. Zvinobudzirana pamutengo wezvinhu, kuvepo kwemari yekunze kwenyika yekuti makampanies ada kutenga achikwanisa kuwanawo. Titarisa nyaya yekuti vanokutambira mari dzakaita sei.
Gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi wapa vahungubhomu kana wekuona kuti hurumende vashandi nevemabhizimisi vanoshanda sei, vachiti pane dzimwe nyaya dzinongomhangarwa kuILO asi ari manyepo. Vatiwo kunyange hazvo Zimbabwe isiri nyika yakapfuma, hurumende inokurudzira nhaurirano nevashandi pasi petripartite negotiating forum.
Isu tinodova nyanzvi pakuti hapana gap rakakura pakati pevafumi vakafumisa navarombo. Izvi tinozvipedza nokuti vanhu vanoita manegotiations whether mu private sector kana mu government.
Amai Taruingana vamba uya vatiwo kunyange hazvo vachipinda munharurano dzeTNF havafari kuti dzimwe nguva hurumende inongoita zvinhu yega isina kunzwa pfungwa dzevashandi. Vati nhaurirano dziri kuitwa asi hadzisati dzasvika pavanoda. Vashandi vakawanda munyika vanoti vakatarisana nenyaya dzemihoro isingakwane pamwe nekutambira mihoro nemari yemuno, asi vezvitoro, makambani akawanda nemapazi ehurumende vachida kubhadharwa nemari yekunze. Panyaya yekuti Zimbabwe ichatora utungamiri hweILO General Assembly gore rinouya, vamwe vati urwu ruremekedzo rukuru ruchapiwa kuZimbabwe. ILO ine nyika zana nemakumi masere nemanomwe kusanganisira Zimbabwe dzinove nhengo dzesangano iri. Sangano iri rakavambwa muna 1919 uye muzinda waro uri kuGeneva kuSwitzerland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reSADC rakabatana nemamwe masangano anobatsira mudunhu rekuchamhembe kweAfrica rinoti pari kudiwa rubatsiro rwechimbi-chimbi kuitira kurwisa dambudziko renzara rafunya chisero munyika dziri mudunhu iri. Dunhu reSADC rine nzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura, izvo zvakakonzerwa neEl Nino. Svondo rapera, SADC yakabatana neUnited Nations pamwe nemamwe masangano ichiziya dambudziko renzara mudunhu iri pamusangano wakaitirwa kuVictoria Falls uyo wakabuda nezvisungo zvinosanganisira kukomekedza dzihurumende dzemuSADC nemasangano anobatsira kuti vawedzere matanho ekupedza matambudziko ari kukonzerwa nenzara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekufambiswa kwechikafu nebudiriro uye vaimbo vemukuru wesangano reChristian Care International muZimbabwe vaForbes Matonga kuti tinzwe maonero avo.
Nguva yatiri kufamba pairi ndiyo the highest peak ye the hunger season. Panguva panenge tatanga zhizha kudzamara panonosvika kukohwa ndo panonyanya kuwanda nzara. Saka ichokwadi kuti muSouthern Africa zvinobva zvatikanganisa nekuti tinenge tisina zvimwe zvatakarongedza mumatura edu zvinokwana kuti vanhu vedu vagozodya.
Tingati zvinhu zvakamira sei mudunhu reSADC pari zvino?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vanhu vane nzara, asi nzara yacho yakada kusiyana nenzara yemakore ekumashure. Shure hataiti nzara muminda mevanhu, asi mumastoro zvekare musina chokudya. Yegore rino zvinganzi zviri nani nekuti mumashops hamusi kushayikwa chikafu chisina vanhu imari yekuchitenga kunyanya varombo nevaya vari kumaruva.
Iwo makare vanhu vaisipona sei pakadai tichitarisa muZimbabwe?
Ndo paiuya masangano anobatsira kuti vanhu ivavo vakwanise kubatsirwa. But zvanyanya kunyangara nekuti madhorobha edu anyanyawo zvekare kuzara vanhu vasingashande. Munoziva mumashure umo muchiiswa yainzi cash for food, kureva kuti vaipiwa mavhaucha kana kuti mari. Saka kushayikwa kwemari yemadhona kunoreva kuti both mumaguta nemumaruva maane nzara.
Kurudziro netarisiro dzamungape kuhurumende ndedzekutiwo kudini?
Tiri kufungidzira kuti isusu chikafu ngachisubsidizwe, varimi ngavasubsidizwe. Isu tinofunga kuti dai zvaigona ngazviitwe zviri systematic, zvisiri zvokuita kunge mahandouts, asi zviya zvekuti fertilizer ngaichipire murimi, murimi aite fertilizer yekutenga ega, iyo yakachipa iri available. Izvozvo zviri more sustainable pane kuti munhu aye ende kungoita yekupuwa munozoona kuti kazhinji zhinji vaya vasingapinde mumunda vasina zvavanoita ndovanokwanisa kuzviendesa pamutsara wekukurumidza kupuwa zvikwanisiro izvi ivo vasingazorima kuzvisenzesa asi tikanga taisa masubsidies ekuti tsaga refertilizer raakutengwa nemari shoma zvinokwanisa kuti vanhu vatinoziva kuti ndovanorima vanoenda kotenga ende panenge pasina anotengesera mumwe paye panonzi public market nekuti inenge iri available.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwechikafu nebudiriro uye vakambotungamira sangano reChristian Care International vaForbes Matonga vachitaura vari parunhare kwamurewa naIvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaregerera mwana wavo Hunter Biden vachishandisa masimba emutungamiri wenyika ari pamutemo kana kuti presidential pardon. VaBiden vakambenge vakavimbisa kusatora danho rakadai asi mumashoko avakaburitsa nezuro vakati danho iri varitora nekuda kwekwavakati kupomerwa mhosva kune rusarura. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump vakashoropodza danho rakatorwa navaBiden rekuregerera mwana wavo iri. Vachinyora padandemutande vaTrump vakati kuita uku kushandisa mutemo zvisizvo. Hunter Biden akabatwa nemhosva mbiri dzinoti yekunzvenga kubhadhara mitero neyekutenga pfuti zvisiri pamutemo. Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti richange richiita zvirongwa zvakanangana nekupedza dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera kwarinoti kuri kuramba kuchitekeshera munyika. Mutungamiri wesangano iri amai Ekenia Chifamba vanoti vachanga vachisangana nevadare veparamende vachizeya dambudziko iri uye vachaita zvirongwa kumaruwa uko vanoti dambudziko iri riri kuramba richiwedzera. Sangano iri riri kuita zvirongwa izvi panguva iyo nyika nepasi rose vari kucherechedza mazuva 10 nematanhatu akanangana nekupedzwa kwemhirizhonga anocherechedzwa kubva musi wa25 mbudzi kusvika musi wa10 zviita. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Chifamba nezvenyaya iyi.
Isusu seshamwari yemwanasikana tine zvirongwa zvakati wandei zvatiri kuita panguva yatakatarisana nayo. Tine hurukuro yatichaita nevamiririri veboka reparamende vatinoti isusu veWomen's Party Caucus tichitarisa zvakare boka reparamende rinotarisa nezveutano. Patichasangana nevasikana tichita hurukuro dzezveutano, hurukuro dzezvekubvinywa kwevanasikana uyezve hurukuro dzinotarisa vanasikana vari kunetsekana savari kuita pamuviri vachishayiwa kuti voona rubatsiro kupi. Tichangezve tichisangana nemadzikereke tiri muMashonaland East tichiendesa mashoko kuti vanhu vanoona kupi rubatsiro uyezve vanhu vanokwanisa sei kunge vachibatsira varume nevakomana uye sekereke kuti tiwane nzvimbo dzakachengeteka dzekunamatira. Tichitaura hurukuro idzodzi kuchireduko tichanokurukura zvakare nevakasiyana-siyana vemapoka ehurumende munharaunda dzedu uyezve vana baba nevakomana kutarisana nenyaya idzodzi dzeyatinoti sexual reproductive health rights pachirungu. Ati tiri kuramba tichibatsira vasikana kumasenta edu kudai sesenta yedu iri kwaChihota yatinoti isusu donhodzo kune yavasikana ivo vechidiki vari kupiwa kuti vaite vana amai nguva yavo isati yakwana. Tiri kuvapa mikana yekuwana yatinoti counseling pachirungu kuita mabasa emaoko uyezve kuwana pavanokwanisa kusiya vana vavo pavanenge vachienda kuzvikoro.
Tombotarisa mitemo yakadzikwa nehurumende panyaya yekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera isi kushanda munyika here kana kuti zvakamira sei?
Hongu hurumende yakaisa mitemo kudai seiyo constitution yedu inotaura zvana havabvumidzwe kuroorwa kana marriage act kana kutarisa nyaya yatinoti age of consent pachirungu iya. Asi tiri kuona kuti tichine dambudziko rekuti vanhu vazhinji havasati vakunzwisisa mitemo iyi. Inoda kuti itsanangudzwe zvinoita kuti munhu wese anzwisise uye tinoda kuti mapoka akazvimiririra kudai sana gender commission vaongorore kufambiswa kwemitemo iyi nekuona kuti iri kuitwa nezvainofanira kunge ichifamba nazvo uyezve zvakare kuti kumatare edzimhosva zvinyatsokosheswa vanhu vapiwe mitongo inonyatsoenderana nayo nekutsvagirwa vana ava chouviri chekuti vakwanise kuita vakwanise kuchengeta vana vavo. Vamwe vanoda kudzokera kuzvikoro, vamwe vanoda kuita mabasa emaoko, vamwe vanongoda rubatsiro rwekuti vanyevenuke mupfungwa nekuona wekutaura naye.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Ekeni achifamba vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vambomira muCape Verde ndege yavo ichinwa mafuta murwendo rwavo rwekuenda kuAngola nhasi. Kushanya kwavaBiden uko kwakavimbiswa kubva kare kuchanangana nechirongwa chikuru chenjanji chiri kutsigirwa neAmerica chakanangana nekumisa zvicherwa zvakakosha kuenda kuChina. Kereke Roman Catholic yapinda munyaya dzekuedza kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vasashandise zvinodhaka sezvo zvichikanganisa utano hwavo, vamwe vachiguma vafa kana kurwara nepfungwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Kereke yeRoman Catholic iri kuita kurudziro yekuti vanhu vasashandisa zvinodhaka, ichishandawo nevamwe vakakwanisa kubuda mumambure ekuputa kana kunwa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Mazuva adarika, kereke iyi yakaita gungano guru paSt Canisius Catholic Church iri kuWard 41 Marlborough District muHarare West. Mufundisi wepaSt Canisius Catholic Church Father Rashias Mapfumo vanoti kushandisa zvinodhaka kwakanganisa zvikuru utano hwevechidiki.
Zvino sekuru vanova mubishop wedu Christopher Obadongo vakatipa mari yekuti tigone kuva necampaign kurwisana nedambudziko iri, nokuti ini semupristi wepano ndinoona vabereki vazhinji vachiuya vachichema pamusoro pevana vavo vari mumatambudziko ezvinodhaka. Ndinoona ivo vacho vana vari mumazviri ndichisangana navo vachiuya zvakare pano havasisina upenyu hwaunoona kuti mubereki anonongedzera kuti mwana wangu uyu kana iye chaiye haachaziva zvokuita.
Mumwe akapa nhorondo yake kukanganisa remangwana rake nekuda kwekushandisa zvinodhaka ndimuzvare Thelma Majero vane makore 27 vanova munyarikani wesangano rinonzi Mubatira Pamwe Trust, iro rinobatsira vechidiki kuti vasashandise zvinodhaka. Muzvare Majero vanoti vakawana basa raiva pamari yakawanda kuOman kuMiddle East, asi vakakundikana kushanda sezvo vainge vasisakwanisa kutenga zvinodhaka kunyika iyi. Kune mitemo yakaomarara zvikuru kune vanoshandisa zvinodhaka. Vanoshandisa zvinodhaka vanokandwa mujere kwemakore 3. Vanotengesa vacho vanotongerwa kugara mujere kwemakore 10.
Mwana wangu akasvika papoint yekuti mumba maaigara yange iri besi, inge ni imba inotengeswa madrugs, imba inorumwa madrugs. Iye semwana mbiki akatanga kukopa kuti ukamuona akanyarara ndakaenda nanotesa kuti ari kuitei, ndomuona akabata bhaubhuri ari besi. Botona kuti mwana ari kutodzidzira bit by bit zviri kuita amai. Zvakandiita kuti ndikwanise kutaura naamai vangu. Ndakasvika pakuvaudza ndikati mamai ndikuda help.
Vanoti pavakatsvaga rubatsiro vakashamiswa pavakaudzwa zvimwe zvezvinhu zvakaipa zvavaiita.
Mune theft isingaite nyangongo siri munhu anoba unopezera wakuba kungoti usupporti addiction yako. Ndine mwana panguva iyoyo ndakatotanga kutorwa madrugs ndine nhombo yake, and ndimwari kurarama kwake kana kuzvarwa ari healthy ndimwari.
Mukuru wesangano remubatira pamwe Trust Mai Christine Kerry Hurukuru vanoti kushandisa zvinodhaka rave dambudziko rakanganisa mhuri dzakawanda.
Zvinonetsa kuti titi zvoni kana mwana aenda kurehab ari kuenda kana kuti 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. Dragra akatora for 10 years. Zvese zvicharapika mukati me 3 months. Zvinhu izvi iprocess inotora nguva refu yekuti kunyangwa abuda muriyabu arikutoramba akatariswa tsikanditsikewo naye uchiona kuti arikuenda arikuitei hasati ava mwana wekuti kwakutongoti a ndakamusiya akabuda muriyabu nokuti riyabu haisi magic zvinonida discipline zvinonida commitment zvinonida kuzvipira kwakanyanya kuna iye ari kundorapwa wacho
kanzura weHarare West Ward 41 Muzvare kudzaika dzombe vanoti nharaunda yavo ine dzimba dzinozivikanwa nekutengesa zvinodhaka kunyanya muna mapereke avhenyu
so program yataita inoita batana vagari Roman Catholic Church pamvuri nemabhizinesi akawanda zvive zvikoro tikati zvoni ngatifambei tichishambadza shoko rekuti madrugs muno mu 141 atisikomada
rukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko Dr. Jan van Muswere vanoti nyaya dzekuputa nekunwa zvinodhaka ratova dambudziko guru uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakasungwa gore rino vamuswere vaendera mberi vachiti zvinofadza kuona kuti makereke ari kurwisawo hondo iyi sezvaitwa neSt Canisius Catholic Church vechidiki vanoshandisa zvinodhaka zvakaita seguka dombo mutoriro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapimidze
Los Angeles yakapasisa mutemo unochengetedza vanobva kune dzimwe nyika vasina magwaro akakwana unoita kuti vasadzoserwa kunyika dzavo kana kusungwa uyo unonzi muchirungu Sanctuary City Ordinance. Iyi mhinduro kuvimbiso yakapiwa nevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuti vachadzosera kunyika dzavo neuwandu vose vasina magwaro ekugara munyika muno zviri pamutemo pavanongopinda muhofisi munandira wegore rinouya. Mutemo uyu haumise vashandi vehurumende kuburitsa munyika vasina magwaro asi unosimbisa danho reguta iri rekuchengetedza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri mariri. Angelina Bagdasarian anotipa nyaya iyi iyo ndinokuverengerai. Amai Claudia Ventura vagara muLos Angeles kwemakore makumi maviri. Vane basa nemhuri imomo asi vasina magwaro anovabvumidza kugara munyika iyi zviri pamutemo. Amai Ventura vari pakati pevagari vemuLos Angeles vangada kusvika kuzviuru mazana masere vasina magwaro anovabvumidza kugara muAmerica. Sevamwe vakawanda vanonzwa kusagadzikana mushure mekukunda kwavaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika. Amai Claudia Ventura vanoti
Now, when I see not a lot of people in the street, it's less people, so it's bad.
Iye zvino handichaoni vanhu vakawanda mumigwagwa. Vanhu vave vashoma, zvashata. Ndinofunga kuti vanhu vave kutya kuburitswa munyika muno.
Kanzuri yeguta reLos Angeles yakapasisa mutemo wekudzivirira vekunze vasina magwaro uyu musi wambudzi 19. Izvo zvinoreva kuti mapurisa emuguta nemapurisa edunhu iri havasi kuzogoverana nevashandi vanoona nezvekupinda pamwe nekubuda kwevanhu munyika. Mashoko ari pamusoro pemamiriro emunhu mune zvekugara kwake munyika kunze kwekunge paparwa mhosva yakakomba. Varwiri vekodzero dzevanhu vakaita sava George Mario Cabrera vesangano reCoalition for Human Immigrant Rights of Los Angeles vanotsigira mutemo uyu.
A city ordinance like this sends a very strong message to the community in Los Angeles and to the rest of the nation that in Los Angeles.
Mutemo weguta wakadai seuyu unotumira shoko rakasimba kwazvo kunharaunda yeLos Angeles. Nekunyika yose kuti muLos Angeles zvikwanisiro zviripo zvichashandiswa mubasa rekuchengetedza nharaunda rekuita kuti nharaunda igare ichivimba neutungamiri hwayo pamwe nekuita kuti nharaunda irambe ichibudirira kwete kuvasunga nekukonzera kusagadzikana munharaunda dzavo.
Zvakadaro asi munhu wese ari muguta anobvumirana nedanho iri. Vatsigiri vavaTrump vangangosvika zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvevagari sezvakaratidzwa nezvakabuda musarudzo havadi kuti Los Angeles ive guta rinochengetedza vauyi vasina magwaro. Amai Linda Hanna mugari wemucalifornia. Amai Hanna vanoti
I think it's a disgrace. I think that we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean
ndinofunga kuti urwu ruzvidzo tinofanirwa kubatsira vekwedu kutanga. Kana tichiti America kutanga, hazvireve kuti haufanirwe kubatsira vamwe. Zvinongoreva kuti tinotanga tabatsira vedu.
Vabereki vaamai Linda Hana vanobva kuMexico. Vakapinda muAmerica zviri pamutemo uye vanofunga kuti ani zvake akapinda zvisiri pamutemo anofanirwa kudzoserwa kunyika kwake. Mutemo weguta uyu hauna zvikuru zvaunoshandura nekuti Los Angeles yakarambidza mapurisa kana vashandi vanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kubvunzurudza munhu nezvemamiriro ake munyaya dzemagwaro kubva muna 1979. Uye mutemo mutsva weLos Angeles uyu haureve kuti hakukwanise kuve nevanodzoserwa kunyika dzavo. Unongoreva kuti mapurisa eguta haabatsire mapurisa enyika kutsvaga nekudzosera kunyika dzavo vauyi vanenge vasina magwaro. Amai Tatiana Edwards Beha igweta rekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Amai Edwards Beha vanoti
ani svoyu deitelnost masovych reidov. Ndinofunga
kuti vachatanga nekuenda kunosunga vanhu kunzvimbo dzinofungidzirwa kuti vanowanikwa vakawanda vari pamwe chete. Pane zvekumisa munhu ega ega mumigwagwa vachibvunza magwaro. Ndinofungawo kuti vachasunga vanhu kunzvimbo dzakadai semafektori nemumapurazi, uko vanhu vasina magwaro kwavanonyanya kuwanikwa vachishandirako sezvinoburitswa mumagwaro.
Vakabrera vanofunga kuti kuregererana ndiyo pfungwa iri nani pane kudzinga vanhu.
We have to insist that mass legalization is the option. We have to insist that there's a better way to treat immigrants in this country.
Tinofanirwa kuramba tichiti kupa vanhu vakawanda magwaro ekuti vagare zviri pamutemo ndiyo nzira chete. Tinofanirwa kuramba tichiti pane nzira iri nani yekubata nayo vabva kure vari munyika ino.
Mushure mekutoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya vaTrump vakavimbisa zvakasimba kuti vanogona kudzika mutemo wechimbi chimbi voshandisa mauto eAmerica kubatsira kuburitsa vanhu vasina magwaro ava neuwandu hwavo, danhu rakavimbiswa nevarwiri vekodzero dzevanobva kunze kwenyika kuti vacharirwisa mumatare edzimhosva. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Angelina Bagdasarian ari kuLos Angeles kuCalifornia yandakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Muri tsiye muri service to do serve. Ndomboda kubvunza kuti kwedzo mota weekend chibva ayo dzaanongopa vanhu unodzwanepi, uye iye zvaka unovakapa vana maicharamba vana manyaruke vakavapa motikari. Motikari uri kudzwanepi komunhu, please. Hatizi kuziva kuti semaZimbabwe kuti tichiona motikari dzichipiwa vanhu sokungopiwa magwinya. Chichiri kuitika pane chivhayo. Please, ndokumbira kuziva pamusoro pezvakadai. Vana uyu vakawandisa vanhu vane mari muZimbabwe. Vana chiyangwa vane mari, uyu musiwa une mari. Handizivi kuti what kind of a order yaanosevha inomupa mota dzongopa vanhu.
Ah, zvakaoma, zvakaoma. Mobuda mega imimi muCommonwealth muchiti aiwa hatidi kuita zvokudzwa. Tinozviitira zvinhu zvedu, nyika yedu yakasununguka. Nhasi ngomava kumhanya-mhanya kuti da kudzoserwa. Ah, nhaya vakomana, kochanaka chiiko kuCommonwealth kwamakabva? Kwemi zvamakanzi mugadzirisi, magadzirisa zvingani? Zvii zvisingagadziriswi, zvinogadzirwa nevabi yenyu varimo muCommonwealth vanhu. Ah, vakomana kurai.
Musoro yanangoma joga kandimire. Ya, zvakubuda pachena kavanhu vezRPF varikubuda masocial media vakabata hembe dzavana vachamisa vachiti hanzi tida kuriparadza kuti rimwe bani. Saka vanhu veZimbabwe zvavakwamuri kurwira kodzero dzenyu, kurwira shanduko munyika. Sezvo muzviona kazvekuitika, vanhu vari kuparadza ndivava, ivava vanhu vari kuparadza. Saka zvaada kuti tishinge, tisumuke. Inonzi sumuka Zimbabwe, sumuka. Mira Zimbabwe, mira. Ndiyo yatakufanira kuti tiite.
ZANU-PF inoreva nhema ichiti mbeu inopiwa kumunhu wese yakasununguka kupiwa kumunhu wese. Idzo ndidzo nhema dziri papani, nokuti iyo kana mbeu youya zvinonzi nyoranai kumaseo. Maseo acho anonyorwa according mapato ezvematongerwo enyika. Saka kuti uwane mbeu unenge wakutomanikidzwa kunyorwa mubato rezvematongerwo enyika rausingafarire kuti uwane mbeu.
mangasei pastudio 7 pamusha mukuru apo ndivachipambanga parasing big apo ndoda kutaurawo monere wangu pamusoro pezifa body receiver pa body receiver inise monere wangu tikaenda kunana England uku ukaningira vese vari mu vanokocha mabhora ivo vanoona nezvebhora vanhu vakambotambe bhora neshana Klopp ana Guardiola ana Beni Makati vangave chikocha ningo rom South Africa saka zvadini kuti body kana ro sarudzwa vasarudze vanhu vakambotambe bhora vakawanda kwazvo vakaita mukurumbira vanoziva zvinoda vana vanotambe bhora.
Tatambura vana veZimbabwe, tatambura. Kana Mnangagwa haada machinja maitiro, Mnangagwa, Mnangagwa haava watitambudza. Kuno South Africa tiri kuitwa manyama manyama nevana South Africa tichitoerwa zvinhu zvatinenge tashanda takuwara gadzira nyika Mnangagwa tidzovere ku.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvenyaya yenzara nematambudziko ari kudzodzokorora nematanho ari kutorwa nesangano reSADC kurwisana nenzara kuchamhembe kweAfrica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 2 kuMpalakazi 2024 nguTaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General weIO ihlupho silangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma lehulumende yethu lebusiness. So sabonisana the challenges we are facing.
Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende abaqhatshi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelisa ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa.
Nxa ubaba umthulu minister inflation yehlile engxenye ingabi yehlile xa besitsho ngamaphepheni.
Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka lanxa umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube esithi nani lokukhwela kwentengo lehlile. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazifikelanga osokukhuphula inani labahlaselwa ngumkhuhlane wengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umqondisi wenhlanganiso emela izisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, uMnumzana Gilbert Fosson Hongbo, uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende abaqhatshi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelisa ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa. UMlondolozi Ndlovu usethelela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare, uMnumzana Hogbo uthe lobanje eleZimbabwe libhekane lendubo zomnotho kusobala ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisa okuhluphayo. Uthe ukuze kube lokuzwanana phakathi kukahulumende nezisebenzi zakhe kumele kube lokukhumisana umlotha.
Ngifuna ukukhuthaza sonke ukuba sisebenze sonke ukuba singenzani ukuba sithuthukise amathuba ukuba wonke umuntu athole ongamphilisa.
Uqhubeke wathi phakathi kwamazwe wonke asemhlabeni amazwe akuzekaze Afrika yiwo alokungalinganiswa kwamathuba okubangela ukuba kube lomehluko omkhulu phakathi kwabaswelayo labatholayo. Uthe ukwehlukaniswa kwamathuba emhlabeni jikelele ukwengezwa lubhubhane lwe-COVID-19 ndawonye lokusetshenziswa kwemichini yakulezi nsuku osekwenza amanye amazwe asalele emuva. Umnumzana Hongbo uthe uhambo lwakhe lolu lumenze wabona ukuba eZimbabwe liyazama ukuthuthukisa umnotho walo lanxa kule migoqo elibhekane layo efana lezijeziso zomnotho. Ekhuluma kulomhlangano omphathintambo kahulumende obona ngokuphathelane lezisebenzi, umnumzana July Moyo uthe uhulumende ujabulele uhambo lukaHokbo njalo uzathatha iziqondiso aziphiweyo.
So I'm happy for you to be here and we are organized in a tripartite nature.
Ngiyathaba ukuba ukuleli, thina siyazwana njengohulumende, izisebenzi yabanhlanganiso ezizimeleyo lamakhansili ethu.
Umnumzana Hokbo ubuye kwele Zimbabwe izolo wahlangana lohulumende, izisebenzi labaqhatshi abenhlanganiso ezehlukeneyo efuna ukuzwisisa ukuba basebenzelana njani kuleli. Omunye ophatheke emhlanganweni lowu emele izisebenzi engunobhala weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, umnumzana Kudakwashe Munengiwa uthe umhlangano lo lohambo lukaHokbo kuzancedisa eZimbabwe.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-ILO ihlupho silangana laso in our quest for social dialogue. Sikhuluma nehulumende yethu le-business, so sabonisana the challenges we are facing, but essentially akaso yena azomalungisa. Sifanele ukuthi sikhulumisane nehulumende yala le-business lapha silungise ama-challenges lawo. Sambonisa ukuthi hayi i-tripartite negotiating forum seyiqalisa ukusebenza, but iyayenza ama-baby steps. We wanted to run, we wanted to work much effectively.
Kodwa osebenza engumbalisi umnumzana Themba kuye Moyo uthi imihlangano efana lalowo akayisizi lutho nxa abaqhatshi bengalungisanga indaba zeholo.
Siyadana vele ukuthi udirector we-International Labour Organization nxa ebuye eZimbabwe ukuthi azozwisisa ngesimo zezisebenzi, kutholakala ukuthi inhlanganiso ezimele izisebenzi kazinxuso zike.
Ingcwethi zithi uhambo lukamnumzana Hokbo luqakatheke kakhulu kwele Zimbabwe ngoba yilo elizathatha isikhundla sikamongameli we-ILO conference ngomnyaka ozayo. Ukusasa umnumzana Hokbo yena odabuka kwele Togo njalo engumkhulu we-ILO wakuqala ukuphuma kwele Afrika uzahlangana lomongameli Mnangagwa emzini we-State House. Izisebenzi kwele Zimbabwe ziyakhala ngenxa yeholo ezithi liphansi kakhulu kubangelwa ukugugudeka kwemali yeZimbabwe Gold, yona eyawa isisindo ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43%, selokhu yabekwa okusemthethweni nguhulumende ngombimbitho lonyaka. Iningi lezisebenzi lithi alenelisi ukuthenga ukudla, ukubhadala indleko zesikolo, lokugcina imali eyokwakha, lokuya kukhefu ngenxa yesimo somnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni luzaphungula luhlelo olusungule namuhla ewange olukhangelele ukwengezelela lapho okwakhiwa isitishi ukwengezelela amagetsi lapho kwakhiwa isitishi esikhangelele ukuphehla i 720 megawatts lesinye ese 200 megawatts esebenzisa amandla elanga. Umkhosi wokusungula lolu hlelo oqhutshwa namuhla lapho obekulomongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, umgcini sihlalo wenkampani yeZesa Holdings umnumzana Sydney Carter, lezinye iziphathamandla zikahulumende lezenkampani yeChina axhasana lazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka lanxa umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Umnumzana Ncube wethule lokho kuluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende alwethulele iPhalamende ngeviki edluleyo. Uthi lokho kwabangelwa ikwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold, ZIG, kanye lenhlelo zebhange elikhulu lesizwe le-RBZ. Kusenjalo ingcwethi yezenotho yasemelika elodumo uSteve Hank uthi eleZimbabwe lilokhu likhokhela emazweni omhlaba nxa kukhangelwa inani lokukhwela kwentengo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Ambrose Sibindi.
Nxa ubaba umthulu minister esithi inflation yehlile engxenye ingabi yehlile nxa besitsho emaphepheni kodwa ke mina ngizakhuluma mmele abantu abaphansi ukuba bathengayo uzananzela ukuthi kade esingasikhuluma kanje uzathola ukuthi $1 is equivalent to around $25.26 xa sibalisa ngale ifigure kahulumente esemthethweni e-Reserve Bank ikokukhona kodwa nxa isisebenzi sesingena esitolo sesithi siyathenga uzananzela ukuthi i-rate abayenza siyena leyo uzathola abanye nxa usuyi-convert i-rate xa uthi usebenzisa i-RTGS usenza iswipe ungayikhangela ukuthi athothe kulezinye izitolo ezifika kubo 35 i-$1 US to 35 bond.
Umnumzana Ncube ukhulume njalo ukuthi kube lokuhlaliseka kwe-rate nxa sikhangela umkambo omnyama kanye le-bank rate likubona njani lokho?
Yikho njilo ukuthi eyangapha kule e-Reserve Bank ikhona bobo 25 something saku 26 but yomkambo omnyama sikhuluma kade kathesi kwezindawo yayithenga ama-40 kusiya ku-43 so asiboni thina kulokwehla asiboni kulokwehla njalo futhi kubuhlungu ukuthi nxa vele uminisi esesitsho njalo ngezindaba bazama ukuthi lo mkambo omnyama i-black market lawo sebeyi-legalize phela besingakhangelanga ukuthi uminisi avele akhulume ngayo besikhangela uminisi akhulume ngale kahulumente esemthethweni leyana yomkambo omnyama vele ihlishwa ingabi khona yikho vele ukuthi as long leyana yomkambo omnyama ikhona i-inflation izahlala lokhu iyi-problem ngoba yibantu abagangele abamanipulate izinto kwenza ukuthi ikho indaba ze-fiscus leziqhubeke zihlupha idola lethu laba liphela amandla so ngezinye indlela thina njengabantu esithengayo isiphansi siyakuzwa uminisi ukuthilo kodwa practical asikuboni kusenzakala sibona nje lokhu izicaniseli siya phezulu abantu bethwala nzima nxa bezama ukuthi bathole igcwale e-amerika kumkambo omnyama.
Ingcwethi yezenotho esemelika lapha uSteve Hankena ngomgqibelo ukhiphe umbiko esithi iZimbabwe ilokhu iyo ele inflation ephezulu kakhulu nxa sikhangela amazonke omhlaba esithi ifika ku 1198% ngomnyaka ili ubona sengathi lokhu kulokhu kuliqiniso na ukuthi intengo yempahla eZimbabwe ikhwela ukwedlula kwamanye amazonke omhlaba?
Yes, lokho kungaba liqiniso lanxa ngela ufakazi la kwezindawo ukuthi uhamba kanjani kodwa kungani ngifuna ukuthi leyo mcabango ngathi ngiyawuthenga kuyilokho uhlupho esibalale ukuthi eZimbabwe akula umuntu okontrola izinto lowana oyabe efake iprice yakhe wena nxa usiya ku-RTGS awusoze ukwazi emtshina yokubhalweni uyakwazi ukuchaya umtshina nxa usuzimezukayile izisithi uyayidivida ubonti no intengo othenge ngayo last month akusayiyo isikhuphuke yaphezulu nge-rating so ngokunjalo lo okufakazayo ekufaka ngaleyo ndlela enxa yiwenza i-research kodwa lathi esikubonayo eqinisweni ukuthi inyanga elanga nxa sirholele njengezisebenzi siyananzela ukuthi nxa usuthi uyathenga ukuthi angelandelayo bethe into okuyithenge ngemali ethi nxa usenza RTGS iyabe isiqansile iimali zethu azimndawoni ngendlela ziyanothi step zihlala zi-rise siya phezulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umanyano we-SADC undawonye lenhlanganiso eziphathisa uZulu uthi kudingakala usizo ngokuphathisa emazweni angezansi ye-Afrika lapho okulabanengi asebesifa ngendlala ngenxa yesomiso. Iziphathamandla zamazwe lenhlanganiso ezijiyeneyo ezingenomhlangano oqoqwe yi-SADC indawonye lomanyano United Nations lezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithe kule ndingeko yokubuthanisa imali ezaphathisa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ka-2025 umphathintambo wezemali uMnumzana Ncube uthe ugatsha lwakhe lubeke eceleni i-R813 million zig eyokuphathisa abalambayo abasemaphandleni abayizigidi eziyisithupha 6.2 million kanye labasemadolobheni abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million. Uthe uhulumende uzaphathiswa zinhlanganiso ezizimeleyo ngemali yokudla kwabalambayo engamadola emelika izigidi ezilikhulu i-$110 US kodwa lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso ephathisa abalambayo e-World Food Programme yehluleke ukubuthanisa imali yokuphathisa abalambayo eneleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo omnotho wezakhamizi ezihlala endaweni okwenjiwa kizo amatshe aligugu e-Mining Affected Communities United in Action kwele South Africa yethe saumphathintambo ogatsha lwendaba zamapholisa umnumzana Senzo Mchunu umlando wokwethula inkulumo elokuchwasa ngobuzwe i-xenophobia ngemva kokuthi ethe kuqakathekile ukuthi abantu bakhumbule ukuthi otsheketshe abadinga ukuhlengwa osokwedlule inyanga bevalelwe emgodini wegolide e-Stilfontein e-Northwest kulelo lizwe ngabantu bokuza. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Mining Affected Communities United in Action umnumzana Mishek Mbangula utshele iStudio 7 ukuthi kubaphathe kabi kakhulu ukuthi emhlanganweni ongolwesihlanu lapho bebekhangelela ukuthi umphathintambo uMchunu uzobatshela ukuthi otsheketshe abasemgodini bazahlengwa nini njalo njani uqede sonke isikhathi ebachazela ukuthi yizigangi eziselizweni ngokungekho emthethweni.
Thina sithi khona into okuthiwa ubuntu. I-government yethu mayenze sure ukuthi whilst nayo le rescue team yakhona ingakacali ukusebenza abantu mabanikezwe amanzi, mabanikezwe ukudla, because asifuni ukuthi sitholekale mase kuthiwa kuyongena lapha phansi kokhishwa abantu ukhishwa idoda. So sithi government save impilo zabantu, abantu laba lapha phansi, hayi ukuthi mhlawumbe ilwane or abantu.
Umnumzana Mchunu ubangela ukuthi kuthela ukukhulu futhi ngesikhathi sithi uyazi ukuthi bakhona abafuna labo tsheketsha bokuza bahlengwe ngoba sebebaqomile.
There were many people who spoke. They said,
iningi lenu ebelikhuluma lapha lithi njengezakhamizi lingene umsebenzi wabotsheketsha ngoba lilambile njalo lingelamsebenzi. Kodwa alisitsheli ukuthi yindaba emgodini lapha ugcwele abeZimbabwe labeMozambique.
So many Zimbabweans overtook you and they are here in numbers.
Umkhokeli wezakhamizi lokushini lekhuma lapho inengi labotsheketsha laba abahlala khona umnumzana Thembile Botman uthi akuzwisiseka ukuthi kungani ngesikhathi kufanele kuhlengwe abantu abasengozini yokufa kuqalwe inkulumo ende echaza ukuthi ngabokuza.
Sicela ukuthi asibakhipheni bonke labantu ukwenzela ukuthi noma benze imposiso akwazi ugovernment ukubajaja ngasomething. Akukhathalise ukuthi badabukaphi. You must remember, ukhumbule ukuthi le mine sisakhula thina besisebenzwa ngabantu abadabuka kulamazwe Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, abo bebesebenza la.
Ingcishi yezomthetho wezamalungelo luntu umnumzana Mamehlwe Sebei uthi okufuna kwenziwa nguhulumende lokhu ukwekela abantu befele emgodini ngesizathu sokuthi ngabokuza yikwephula isisekelo sombuso. Uthu Section 11 wesekelo sombuso weSouth Africa ukubeka kucace ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuphila. Lokhu uthi kusekelwa njalo ngumthetho womhlaba u-Article 6.1 owe International Covenant on Civil and Political Rights 1966 wona othi wonke umuntu ulelungelo elungasusekiyo lokuphila.
That is a speech with of a minister of apartheid regime.
Inkulumo yakho mphathintambo Mchunu ifana qathule sasethulwa ngabaphathintambo bakahulumende wongcindezelo. Yonke inkulumo yakho isitshela ukuthi laba bantu ngabe Zimbabwe, ngabe Mozambique, utsho ukuthi bona akusibo bantu.
Kusenjalo tsheketsha laba baqalile kuphiwa ukudla lamanzi lamhlanje ngemva kwesinqumo somthethwandaba. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe kuza kwenziwa uhlelo lokubahlenga wathi loba bezaphathwa kahle kuhlonitshwe amalungelo abo bengaphuma emgodini bazajeziswa ngumthetho ngamacala abalawo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula ichumi babhubhile ngemva kokuhlaselwa ngamabhomba eSyria leRussia esigabeni se-Idlib lesigodlo saleyo ndawo. Lokhu kubikwa iziphathamandla zeSyria ezaziwa ngokuthi ngama-White Helmets ezisebenza lapho okulabaphikisana lohulumende walelo lizwe. Ukulwisana lokhu kulandela ukuthunjwa kwedolobho le-Aleppo ngeviki edluleyo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazivikelanga, njalo inani labasakhulayo abalomkhuhlane wengculaza lihamba phambili uma liqhathaniswa lelabadala. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, uDokotela Nasisias Zwanga, uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa akukhethi ubulili lobudala, kodwa kwabatsha kuhamba phambili ngoba bagcina besiya emacansini okungela kucabangisisa.
That's a major risk. You know, most people when they've taken one or two,
abancane labadala bayathathwa izidakamizwa begcine belingeka besiya emacansini, okudala ukuthi inani labatsha elibanjwa umkhuhlane wengculaza likhule.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatranyati, uthi benza konke okusemandleni abo ukulimukisa abatsha ngengozi yokuthatha izidakamizwa lokuya emacansini bengazivikelanga.
Yeah, i-National AIDS Council iyaphatheka ngendaba yama-drugs, ukuthi abantu nxa sebengena kuma-drugs basaze bebe lempila kahle, ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama-behaviors angakhozela ukuthi bethathe i-HIV kumbe bememethise i-HIV. Kulaba abanatha amaphilisi, nxa umuntu sevele sekuma-drugs asaze nathe kuhle amaphilisi akhe, lokhu kuzayenza ukuthi impilakahle yakhe ingabi kuhle.
Olwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo, umnumzana Effort Dube uthi kusasenzima ukunqanda abatsha ekuyeni emacansini ngemva kokuthatha okudakayo.
Njengesizwe sesibhekane lokunzima okukhulu ngoba ukuthathwa kwezidakamizwa ngabatsha kuyakukhula ezweni, okugcina njalo kudala okunye okunzima ngoba inani labatsha asebebambe umkhuhlane liphezulu kulelabadala. Kubangelwa ukuthi uma sebethethe izidakamizwa abasoze bakwanise ukuzibamba lokucabanga ngekusasa yabo.
Unkosikazi Nokuthula Nkiwane uthi wazala indodana yakhe ingelamkhuhlane.
Uyabona okwenzakala emikotweni phandle lapha kunzima. Unkululeko ngamzala engela ngculaza ngokwazi kwami, kodwa uthe esevela e-university ube esengogulayo sathola ukuthi ubesenatha edakwa khonale esikolo esebanjwe ingculaza, okuhle ukuthi usengenile ehlelweni kodwa ke uzidingile umkhuhlane khonale.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lwe-World AIDS Day izolo. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ababona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi indikimba yokunanza usuku lwe-World AIDS Day lolu ithi take the right path, ngesikhathi abezempilakahle bephakathi kokulimukisa abatsha ukuba bahlukane lezidakamizwa, ngoba okwamanje eZimbabwe ingculaza ikusilinganiso sechumi lantathu ebadaleni, i-13% kwabatsha isilinganiso siphezulu kakhulu kulabo abaleminyaka esukela kumachumi amabili kusiya kumachumi amabili lane. EZimbabwe kulabantu abayi 1.3 million abafumana belengculaza ngomnyaka ka-2022, kuthi abayi 98,000 babo kwakungabatsha abangamankazana abaleminyaka esukela ku-10 kusiya ku-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden usesule wonke amacala abesetheswa indodana yakhe uHunter phambilini kokusuka kwakhe embusweni, esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngozibandlela. Lanxa eke wafunga ukuthi kasoze akwenze lokho, uBiden wethule umbiko ezolo esazisa ukuthi uthethe lelinyathelo ngoba enanzelele ukuthi ukubotshwa lokuthonisiswa kukaHunter kwenziwe izitha zakhe ngezizathu zombusazwe. UHunter ubesemelele ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elamacala okuthenga umbhobho ngaphandle komthetho kanye lokwehluleka ukubhadala imithelo edlula isigidi samadola i-$1.4 million. UTrump ukusolile okwenziwe nguBiden esithi yikwephula imithetho, kodwa laye uTrump wenza okufanayo esephuma embusweni kuqala lapho akhulula khona ubabazala wendodana yakhe njalo wesula amacala ayesetheswa abanye ababekuhulumende wakhe abafana lo Michael Flynn. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyinto eluhlupho kakhulu eMelika indlela okusetshenzwa ngakhona, ngokuba umthetho esikhathini esiningi siyawubona usenziwa lokho okuthiwa ngesiNgisi politicization. Sekwandile kakhulu ukuthi uthole sokulomthetho wama-Republicans, umthetho wama-Democrats ususetshenziswa ngendlela esibona bekusola nxa kusenziwa kwamanye amazwe. Kuyakhathaza ke khona lokho nxa sikubona kusenzeka. Izikhathi eziningi omunye umuntu bengeke bekuzathiwa khona haya kuvunyelwa ngokwenza, kodwa uTrump laye wakwenza, babakwenze vele akwenzileyo uBiden asonto entsha kulokuxolela abantu kakhulu abavela eqenjini elithile eMelika. Lokho yinto esiyajwayeleka yazinza yahlala. UTrump wakwenza, uBiden uyakwenza, ngilethemba baseza qhubeka bekwenza vele besiya phambili, ikakhulu ngoba iAmerica sihlukene kakhulu phakathi kwezembusazwe lokho okuthiwa yipolarization. Ngakho kuza kwanda ngokuya kwesikhathi.
UBiden uke wafunga phambilini wathi kasoze awesule amacala endodana yakhe. Kuyino kwenze waguqula ingqondo?
Lokhu ayekutsho wayekhankasa, wayesadinga ukuthi abantu beMelika bambone njengomuntu lwanokuthiwa uhamba lomthetho okuthiwa i-rule of law, ukuthi kakukhathalekile ukuthi olecala ngubani, umthetho kawulandelwa, gwejwe, kwenziwe zonke leziyazinto. Wayengumuntu oziveza ngaleyo ndlela ngoba wayefuna ukuthi aziveze ngaleyo ndlela, ikakhulu ngoba ama-Republicans babemsola kakhulu ukuthi kusengenzeka ngenele ekuthonisisweni komntanakhe kumbe esigwebeni somntanakhe. Kodwa ke njengalokhu engasabi ngupresident sekungena uTrump, kafuna ukuthi achiye umntane phakathi kwalokho okuthiwa yi-legal jeopardy, engozini yomthetho. Ngakho ke usemkhipha, kodwa ke kuzaba yinto ezaxoxwa kakhulu okuzakhampenwa ngayo eminyakeni njalo ezalandela, okhethweni oluzalandela eminyakeni eminingi kusiya phambili, ukuthi kambe umthetho usetshenziswa ngendlela efaneleyo yini ekuxolaneni lapha. Kodwa ke njengoba senke ngatsho, vele sokwandile eMelika ukuthi sikubone khona lokho. Kwakungenzeki kudala, kodwa hayi sekusenzeka kakhulu.
UTrump laye sesike samuzwa esithi uzaxolela labo abavalelwa ngemva kokwenza udlakela edale lephalamende. Singathi okwenziwe nguBiden lokhu kumupha yini igunya uTrump ukuthi ngempela ebakhulule labo bantu?
Kakhulu okwenziwe nguBiden kumupha igunya elikhulu uTrump. Ubevele zakwenza uBiden engakwenzanga, kodwa ke nxa uBiden esekwenzile sokumgeza uTrump, ngoba akasenzi lokho kubonakala kuyinto engakaze yenziwa, sesenza osekulokho kuthiwa ngesiNgisi normalize, into esihamba esijwayelekile esilisiko lokwenza izinto. Ngakho ke sikukhangelele thina esikhangela ngezombusazwe labantu izakhamizi lethemba zokukhangelela ezeMelika ukuthi uTrump uzangena uzabaxolela labo abahlasela iPhalamende ngesikhathi sekuwine uBiden. Ngakho ke kuzahlupha kusiya phambili iMelika indlela esisebenzisa ngakhona umthetho, ngoba sisandisa kakhulu ezepolitiki emthethweni.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lwentungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sibone Studio 7, simbone, ngibingelela wonke umuntu nje kuStudio 7. Kodwa ke osokumkhathaza kukodwa manje makuwukuthi abezanu bayalwa bebodwa bebanga upresident ukuthi bazafake nanku Congress. Anti Congress yikho lapho kukhethwa khona upresident wezanu. Thina singena, thina okwethu labo kufanele ukuthi sikhulume ngakho kukodwa. Kufanele sikhulume ngento eyodwa ukuthi hayi kungayenzakala into eyayenziwa ngo-2017 ukuthi izanu yasebenzisa amasosha elizwe bechaya ikhuba bekhipha umgabe, kanti bona sebesithi bona i-restore yezanu PF, which is wrong. So nathi singaconcentrate-a kulento le, angiyiboni isinika ingqondo engasinika ukuhlakanipho kuya phambili. Ukuthi bayenzani kuzanu PF, we don't care. thina esikhuyekhela ngakho ukuthi they mustn't even try, bengazami lokuthi bezame ukunjani ukuyi-free trade ngapi uconstitution yelizwe, ngoba iconstitution yelizwe ayikuvumi khonoko.
Silesicelo njengezakhamuzi ze-ward, si-ward 11 emgusa, abantu be-anti-corruption bonke nje ama-department kahulumende babuya mhla ka-26 bezoyenza umhlangano bezositshela ukuthi konke okwenzakala okungekho emthethweni. Bayabuya kusukela mhla ka-1 November bazobe sebeqalisile, but asibaboni umonakalo lokusibawesi. Izihlahla ziyaganyulwa mahlayana eforesta, imizi yangena taputapu, umonakalo uyanda. Sicabanga ukuthi babezosirobha, babengalaqinisa, yibo abavumela abantu ukuthi ithengisane endaweni. Yabona imali yakhona bayidla bonke.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho ukusithumela imibono yenu. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk luyalandela. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siligqiba lapha. Uhlelo lwehlanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.